tava nemarali anokona kutamana ayo ataifana kuita mumushawo mukobha North tichizivise mapurisa zvinodiwe nemutemo. Marali ose aya tiri kuzivisa mapurisa ari kuramba. Munozviziva rali yekutanga vakati hamuna kutaridza kuti ndepapi chaipo pamuchange muchiitira rali, asi mwadhi yedu yanga ari pachena kuti tichange tichiitira rali yedu pamukobha golf course. Mukobha golf course inzvimbo imwe chete mumusha wemukobha North, ende ndo patagara tichingoitira musangano tichingozivisa mapurisa nenzira imwe chete. Zvisinei, takazivisa mapurisa zvakare kuti tiri kunoitira musangano wedu svondo ranga richitevera pamukobha 4 golf course. Vakapazve dzimwe nzira dzokuramba kuti tisange tichienderera mberi. Asi regai nditi mapurisa haisiri mhosva yavo.
Sei muchidaro kana varivo vari kukurambidzai kuita musangano?
Vatoriwo mujere, vari mujoko rakakura zvikuru, nokuti zani inenge ichivaudza kuti musarega vanhu ava vachisangana vachiadhiresa vanhu. Chikonzero chiri chekuti zani yakabire maelection. Zviripo izvisandizvo zvakasarudzwa nevanhu vezimbabwe. Vana vezimbabwe vakavhotera baba vachamisa kuti vanga vachitungamirira nyika yezimbabwe. Zviripo izvi munongoona chero nyika yaramba, chero mwari waramba kutambira zviripo.
Sei muchidaro vachibaya?
Zvinhu hazvifambi zvakanaka munyika, zvinhu zvakaoma, vanhu vari kutambudzika, vari kudya nhoko dzezvironda, vari kunonge svitsvo nemuromo. Muzvipatara hakuna mishonga, mukaenda mugwagwa anongori makwiringwindi, anongori makomba. Munyika hamuna mari, chero central bank haidori nabasa rokuita, inongori central bank yezita. Hapana chakanaka, vashandi havasi kupihwe mari, havana chavari kuora.
Poitwa sei kana muchiti nyika yapinda mukana wamamupere?
Chinodiwa muno munyika kuti munyika ngamuve nokutaurirana zviri pachena, kuti pave nehwaro nemitemo yakajeka yokuti pave nesarudzo dzinobudisa mutungamiri anenge abva kuvanhu. Zviripo izvi vanhu vanoramba vachingotambura, vachingodle nhoko dzezvironda.